manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosakana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera gumiguru 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Todd chichepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mazana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson. Izvezvi ndatumwa zvakare ku substantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora. Yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
MDC Alliance inodoma vaKilford Hlatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations.
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga ndeyeZambia saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive zvinhu zvine progress zviri zvinhu zvinounge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe ndozvo zvatichitarisira
asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika muMDC Alliance chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance yadoma vaKilford Hlatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Vashatiwayo vakapiwa chigaro chitsva ichi nezuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Vasati vapiwa chinzvimbo chitsva ichi, Vashatiwayo vanga vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance. Tabata Vashatiwayo kuti tinzwe nezvebasa ravo idzva.
Aiwa, chekutanga ndakutenda mhuri yeZimbabwe iri kwese kwese pasi rino rese nekutitsigira kwaramba vachiita kutsigira President Nelson Chamisa. Nekutsigira musangano wavo nekutsigirawo basa ratinenge tichiita senhumwa dzavo munozvana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson izvezvi ndatumwa zvakare ku substantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kudzidza vari kuita mabasa akasiyana siyana vamwe vakatiza vakapinda muupoteri vachitiza kutapwa nekushungurudzwa neZANU-PF saka vana veZimbabwe vari kunyika dzakasiyana siyana ndofunga every country ine mwana weZimbabwe saka semusangano tinokoshesa mwana weZimbabwe sezvinotaura bumbiro renyika kuti mwana wese weZimbabwe akafanana zvisine nekuti ari kupi ndosaka tichitaura even nenyaya yekuti mwana wese weZimbabwe anofanira kunge achipuwa kodzero yekusarudza mutungamiriri kana vatungamiriri vaanoda zvisine nekuti ari kupi
makatarisa vana vemudiaspora ndezvipi zvamunoti izvi ndizvo chaizvo zvavari kuda kunge zvichinge zvichigadzirwa nehurumende
isu munoziva tiri zvigireda tiri vashandi vashandiri vatumwa vanotumwa neshoko vanotumwa nebasa toita nyaya iripo isu tinoteerera tinoisa nzeve tovhura nzeve dzacho toteerera kuti vana veZimbabwe vari kudei zvii zvinofanira kuitwa kuti tifambire mberi zvakanyanya isu tiri listening party listening leaders. Saka chiripo nchikuru ndiche kuteerera kuzwa kuti vanodei vanoruswamiswa sei. Tasiyana nevamwe vanda kutora mari yevana veZimbabwe varikunzi kwenyika chete. Asi kuti tichivapa kodzero dzavo havadi kuvapa kodzero dzavo. Tutasanya contribution yekuita vana veZimbabwe varikunzi kwenyika. Tutasanya participation. Havasi kupuwa participation yavo chete iri pacontribution yemari. Izvozvo musangano watakaona zvakakodzera kuti tifambise basa zvakanaka titeerere kubva kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vanodei zvinhu zvavo zvofambiswa sei. Asi isu haiwa bhara tinenge tinaro rekuziva kuti zvinhu zvinofanira kufambiswa so zvinofanira kufambiswa so. Asi tinofanira kuzviita pamwe chete nemastakeholders vacho varipo. Saka izvezvi unowo semunhu akapuwawo basa nezuro ndatotangawo basa racho mahofisi madhonda vhura. Izvezvi unowo macalls ari kunaya pafoni ipapa vatirachwayo ngatifambe negwara vatirachwayo ngatidai ngatidai basa ndatotanga.
Ivo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ava takatarisa mubato renyu reMDC Alliance. Kune vakavanda vane shuwiro yekukwikwidza mubato renyu reMDC Alliance kumusha. Muchange muchivapa mukana yakaita sei vane shuwiro dzakadai?
Aiwa isu musangano wedu musangano wevanhu zvinhu zvatinoita hatiiti zvinhu zvekuti hanzi isusu leadership tistart. Isu ndofunga makanzwa gwara ratakatora rekuti aiwa tinofanira kuinvolva vanhu vese kusanganisira community, kusanganisira mastructures, kusanganisira madzishe, kusanganisira vanhu vakawanda mastakeholders kuti aiwa munoda kutungamirirwa nani. Vana venzvimbo votaura hakuna kuchipinge South tinoda kutungamirirwa naClifford Hlatshwayo, kuno kwagutu tinoda kutungamirirwa naIriam Sendeba. Zvakadaro ndo zvinenge zvichibuda. Hatisi kuti isusu leadership tichati candidate iyi ngaende kwakati, candidate iyi ngaende kwakati. Chinoda ngechekuti mwana wenzvimbo iyoyo anokwanisa kutungamirira osimudzira nzvimbo yake, kwete kuti isusu leadership tinoti iyo itapa. No, aiwa tinoteerera vana votiudza kuti vakuru venzvimbo, varidzi venzvimbo, vanene venzvimbo umomo ndo vanotaura secommunity kuti aiwa mutungamiri wedu anotitungamira ndoda aite kanzera, uyu aite MP, uyu aite proportional representative, zvakadaro.
Munyori mutsva anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations muMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabato Sachigaro weZANU-PF muNorth America Province varegisi charumbira kuti tidzwewo maonero avo.
Bato redisisu rakagara rine urongwa, ndosaka takavhura inonzi Diaspora Liaison Desk yakavhurwa naPresident Emmerson Mnangagwa pavakapinda. Yakanga isipo iyoyo before paold dispensation. Idesk rokuti vose vari diaspora ndo kwavanenge vachinda kuti vabatsirike kana vane mibvunzo, kana vachida kuinvesta, kana vachida kudzoka kumusha. Desk iro rinovabatsira pane zvezvazvi mibvunzo yese yavanoda only for vari kudiaspora.
Desk ramuri kutaura rediaspora iri rinenge richitungamirwa nevanhu vari mudiaspora here kana kuti rinonge richikokerwa nenhengo dzenyu dzeZANU-PF dziri muZimbabwe?
Desk iri ndere government desk, harisi reZANU-PF. Of course government iri kutonga muZimbabwe ndeyeZANU-PF, but desk iri rine vanhu vakashambwa naPresident Mnangagwa kuti vange vachishanda mudesk iroro. Vamwe vacho vazhinji vacho vanhu vakambogara kudiaspora, vane experience yokuziva kuti diaspora yakamira sei and all machallenges evanhu vari kudiaspora, including machallenges evanhu vari kudiaspora kuti vabatane neZimbabwe pane zvese zvavanenge vachida. Saka vanhu vacho vane maexpertise neungwaru hwokuziva kuti vanhu vekudiaspora kana vazhinji zvavanoda vanotoziva zvimwe zvinonetsa vanhu vari kudiaspora.
Tiri kubvunza mubvunzo uyu vacharumbira nekuti tiri kuona bato rinopikisa reMDC Alliance radoma munhu ari muZimbabwe anenge achiona nezvinhu zvinoitika mudiaspora. Munozvitambira sei?
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga ndeyeZANU-PF. Saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive, zvinhu zvine progress, zviri zvinhu zvinonge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe, ndo zvinhu zvatichitarisira. Munoona vachoto kana tichitarisa MDC Alliance kana kuti maMDC ese nemamwe opposition political parties, kune dzimwe nyika zhinji kwese kunana Kenya takaona vana vahuru vachishanda zvakanaka nevamwe vavo vakanga vari kuopposition. South Africa tinozviona, kunana America nokunana Canada tinozviona. Ikoko kuAmerica kwakuda kwa kutoitwa government shutdown, asi tiri kuona kuti maDemocrats nemaRepublicans vari kushanda vese vachitarisa kuti zvii zvatingaita kuti government iri irambe ichiri ichienderera mberi. Saka veMDC igaro ziva yatinogara tichivaudza kwatiri kuti mwana wambeva unogwara, kuti vazive kuti ivo seopposition havasipo kungotsoropodza chete zvinoitwa neZANU-PF negavhumendi. Basa ravo nderokubatsirawo nekuona kuti chii chavangaita seopposition kuti Zimbabwe ibudirire kuti vana veZimbabwe vawane pindutso. Saka kana vachita zvino zvinobatsira vana veZimbabwe, isu seZANU-PF seGovernment yeZimbabwe iri kurana hatina problem nazvo. Ndozvete chitokurudzira, taingokurudzira izvo kubva kare.
Saka muri kureva here kuti muri kutambira imi urongwa hwavo kuti urongwa hwakanaka?
Hatini urongwa hwavo, kana huri urongwa hwokuti urongwa hunochinja upenyu hwevana veZimbabwe, zvisinei nepolitics tinozvitambira. Asi kana vachiita kuti vawane political mileage, hatizvitambiri. Nokuti government yeZimbabwe iri kurana kuZimbabwe igovernment yeZANU-PF. Zvinhu zvavo kana zvichinda zvichinge zvine ZANU-PF government mukati, tinozvitambira. Asi kana zvichiitwa outside the government principles, hatizvitambiri.
Sachigaro veZANU-PF North America province vaRegis Charumbira vachitaura vari parunhare vari kuCanada. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vana vechikoro. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana, 4,624, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemakumi maviri nevasere, 131,028. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete, 3,097,391. Huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mukuzeya kupararira kwechirwere ichi muzvikoro, tabata nyanzvi miyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingataura vachoto ndechekuti pese pangoungana vanhu especially mumaclosed spaces semumaclassroom munoitira vana malessons, machances ekuti COVID-19 ipararire anenge akawanda. Sezvatinoziva, vana vakawanda havasati vabayiwa nhomba, uye maZimbabwens akawanda haasati abayiwa nhomba. Saka it means chirwere chinokwanisa kupararira easily. Kana vaita mwana 1 or 2 vane COVID muclass, it means vanokwanisa kuiparadzira to 30 other students within a very short space of time. Saka ndoyatinozoti super spreader event, so it's easy for that to happen.
Zvii zvingaitwe kudzivirira dambudziko reCOVID-19 muzvikoro?
Chatingaita kune atinoti mamitigation measures, kana kuti matanho anofanira kutorwa ekuti zvikoro zvinge zviri COVID safe. Kana tiri kuti COVID safe, it means kuti vana vanofanira kunge vari kupfeka zvakaita semaface mask, maticha achipfeka maface mask, uyezve I don't know kuti ventilation yekuvhura mawindow kana vana vari mumaclass kuitira kuti mhepo irambe ichibuda. Koitazve kuti vaya vanokwanisa kubayiwa nhomba ngavabayiwe nhomba. Vana vechikoro vaakukwalifaya kubayiwa nhomba. Koitawo vanhu vakuru vese, maticha, maheadmaster, vabereki, tikabayiwa nhomba tese nekukurumidza, chirwere chinenge chaakushaya wekubata kuti chirambe chichipararira. Saka mamwe mameasures agara, mamitigation measures anosanganisira kuhygiene yatagara tichitaura, kugeza maoko, kuti kana vanhu vachihotsira vahotsirire mumaelbomu. It's ma basics atabva tichitaura kubva COVID yatanga last year. Saka ndo mamwe mameasures atingataura kuti anofanira kukurudzirwa.
Mataura emizvo kuti zvingabatsire zvikuru kana vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba. Tiri kuona kuti Zimbabwe yatambira nhomba dzinodarika mamiriyoni gumi nemaviri, asi tichitarisa vanhu vabayiwa nhomba kaviri, tiri kuona kuti zvo pane vanhu vanongodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri evanhu vabayiwa. Zvii zviri kupa kuti zvo vanhu vasave nechido chekubayiwa nhomba, idzo nhomba dziripo munyika?
Handinofunga, I'm sure pane zvikonzero zvakati wandei. Asi of course chikonzero chikuru ndechekuti kune yatinoti vaccine hesitancy. yekuti vanhu vanenge vari kuti inini handidi kubayiwa nhomba for whatever reason yavange vainayo. Vamwe vanotya kuti nhomba ingavakanganisa, vamwewo kusasotoziva. Saka chandingakurudzira ndechekuti hurumende inofanira kunge iri kukurudzira ma-awareness campaign. Not only that, but inofanira kunge iri kushanda nevatungamiriri mumacommunities, mumachechi, mumapato ezvematongerwo enyika, vanhu vavanotrusta, nemachiremba of course, mahealthcare providers, kuti tiende out there across the country tichikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba nokupindura mibvunzo yavanenge vainayo kana vaya vanotya kubayiwa nhomba, kuti nhomba iri safe and iri effective, inobatsira. Saka ndoza ndingati, of course I don't know kuti on the ground vari kuimplementa kubaya vanhu nhomba vari kuita machallenges here operationally on the ground. That would be something that hurumende inofanira kunge ichigadzirisa.
Tinogara takataura nehurumende zvikuru bazi rezveutano, ndakanangana nemutauriri waro vaDonald Mujiri, vanoti izvo hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kupinda muvanhu ichivadzidzisa nekuvashingisa kuti vange vachibayiwa nhomba yeCOVID-19. Zvii zvimwe zvavangaite kuwedzera pane zvavari kuita kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa nhomba iyi?
Zvimwe zvatingaita zvavangaita zvinokurudzirwa ndezvekuti vanofanira kushanda nemacommunity leaders, and I think kushanda nemadzishe nemasabhuku, kushanda nevemapato ematongerwo enyika, vemachurch leaders, atingati maopinion leaders, anotrust kwamacommunities, then kuita maawareness campaign muzvikoro here kana kumabasa. It has to be a very active drive, and people should get confident kuti kubayiwa nhomba is the only solution kuti tipedze dambudziko reCOVID-19.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura vari parunhare vari muNorth Carolina kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashanu emvura muSouth Sudan neSudan ari kuvhiringa zvakanyanya misha yakawanda munyika idzi, zvokuti misha yakawanda iri kuparadzwa nemvura iyi uye zvirimwa zvichikukurwa nemvura iyi. Sangano reUnited Nations rinoti mvura yakakurumidza kunaya munyika idzi, uye vanhu vanosvika 500 ezviuru vari parumana nzombe nekuda kwemvura iyi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kuroora kana kurodza vana vasati vabva zera.
Zita rangu ndinonzi Naomi Chimbetete, ndiri commissioner weZimbabwe Gender Commission. Chirongwa ichi pekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura. Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe, kuti vana vapinde muurongwa hwakadai hwekushungurudzwa. Tikanyatsoongorora nenyika yese, tikabuda negwaro raititsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo, zvinoenderanawo nemachechi mamwe anopinda vamwe, zvimwe zvachowo zvichienderanawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture. But zvinhu izvozvo zvinogona kunga zvirizvo zvinenge zvichikonzera. So zvikonzero zvakawanda wanda, asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uye ainzi Anna Machaya, uye akawanikwa akabva afa panguaya nguaya kuti abatsirwe mwana wake mwana akarara mabati akafa chikonzero chacho ndechekuti akawanikwa ari mudiki andi sesu mazimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvitsva tinokwanisa kuita kuti inofana kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudza hoimba
zvamira zvakadaro makazoita sei
so izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti ha tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti iye zvinezvi isu takuda kuongorora kuti nyaya idzi dziri kumbofamba sei kunyanyanyanya zvichienderana nemachechi kunyanyanyanya also zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba vachishungurudzwa
saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei
kazhinji zvanga zvichiitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvine kakushungurudzwa mukati pane matanho aunomhangara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo zvichipinzirana zvichizoenda koti zvakadaro asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirudzwa ukwanise kuva unotibatsira nekuti mukatarisana nemutemo mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18 asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16 saka mitemo iyi haisi kunyatsodyidzana saka isu tinoda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete kana tati 18 and tirikutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoenderana nekushungurudza kwavanenge vaita vana chikoro pamwe chabva chatongopera pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira futi mwana iyeye uyezve ava kuti zvitarisirawo pasi saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society maybe
saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana
isu segender commission tiri kutoisapota zvikuru yatove nyaya yakumatanho makuru yezvemutemo tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems ataa kusangana nawo saka tiri kuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika segender commission takatarisa also nyaya yesexual harassment kuti tiri kupusha umwe mutemo wesexual harassment uye hausi kutarisa vana chete vakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa mumapublic space mese matosangana nevamwe negender equality act gender equality act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano nekuenzaniswa kwemikana uye zvakare isu takagazeta takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri takaisa kuti isu toda kuinvestigata zvakakwana and muinvestigation yedu because tinobvumidzwa nemutemo toda kunyatsoongorora kuti zvinenge zvichifamba sei uye situation iyoyo yakamira sei maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki kana tava tine zvatinenge taona tichapira nyaya dzedu kune marelevant authorities vanogona kunga vari vemachechi vanogona kunga iri parliament inogona kunga iri ministry vese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinge tichikumbira kuti vasangane nawo asi mune zvinhu zvatinonge tichiongorora kudaro tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya vanenge vachishaya kusungwa ticharekomendawo kuti vasungwe vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvavanenge vakaitira vana vadiki
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje
mazvita henyu
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho regurukota rezvekutongwa kwamatunhu waJulai Moyo rekumisa kushanda meya weHarare vaJacob Mafume uye kusarudza vaStuart Mutizwa kuti vanga vachitora matomu vamafume pavakamiswa basa. Asi zuva rimwe chete vaJulai moyo ravari kudoma kana ravakadoma vanofano bata matomu echigaro chameya weHarare, dare redzimhosva muHarare makare rakapawo mutongo wekuti vamafume vabvumizwe kudzoka kubasa. Hatina kukwanisa kubata vaJulai moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya idzi, asi takwanisa kunge tichibata munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance, vaSeso Zvidzai. VaZvidzai, zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Vakandemiri ichokwadi kuti vaJulai moyo vari kutamba nemandeti yakapiwa makansel munyika muno, kunyanya muHarare. Vamafume vakasarudzwa navanhu, vakasarudzwa navamwe vavo kuti yesi tibatsire kuti tungamirire sameya. VaJulai moyo vakasaspenda nemhosva dzisina maturo. Matare emhosva akaona kuti hapana mhosva, uyewo ivo vaJulai vacho vakatotadza kuti vaite setup inonzi independent tribunal kuti ishande nyaya iyoyi within 45 days okusaspendwa. Kureva kuti nemhosva yacho vakatsvaga vakashayira, vakaita basa rokutotsvaga utano mugate vakaushayiwa, vakatsvaga bhonzo muderere vakarishayiwa. Saka vamafume hesi vaikodzera kuti vadzoke kunoshanda vashandira vanhu veHarare.
Saka izvo zvose zviri kuitika izvi zvinobatsira zvakadii vagari vemuHarare?
Chinotishungurudza apa ndechekutiko izvi zvichiitika zvose izvi, inzou dziri kurwa dziri mbiri, asi ari kusapa vanhu veHarare. Vakatarisira kuwana service delivery yavo, zvino kana kanzuro ichidistabilizwa saizvozvi service delivery haibudi. Saka tine urombo kuti vaJulai moyo pavanozama kuti vari kurwa neMDC, zvibhakira zvavo zvose zvavari kukanda zviri kurova vana veZimbabwe, zviri kurova 2 million vanhu vari muno muHarare vakatarisira kuwana mvura, vakatarisira kuwana marara achitakurwa, achivakirwa dzimba, migwagwa yachigadzirwa.
Tinoona kuti pazuva rimwe chete radzoswa vamafume kubasa, vaJulai moyo vaitodoma vasitovati mutizwa kuti vanga vachibata chigaro chameya weHarare. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Aya ndiwo kamahumbwe ari kuitwa naJulai moyo, uye isu vanhu vakuru tose mukati menyika ngatirambei kuita mahumbwe. Even vamutizwa ngavarambe kushandiswa, havana kodzero yokuti vatungamirire Harare nokuti vanhu havana kuvabvumira kuti vatungamirire Harare. Vanhu vakati vamafume, makotsi akati vamafume, nyika yose inongoti vamafume. Saka tine kusora kukuru, uye tinoti vanhu ngatibatsiranei tisvore vaJulai moyo namabasa avari kuita ekukanganisa mashandire ebasa ramakanzuro munzvimbo yeHarare.
Matanho api amuri kutorawo sebato panyaya iyoyi?
Sebato tiri kutenderera tichiudza vanhu kuti Harare yayabiwa. Kana mukazoona mvura yonyanya kushayikwa, zhira asingachagadzirwi, magetsi asingagadzirwi, marara asingatakurwi, kolera yakurova vanhu mukuuya kwemvura wokumusasvora MDC, zivai kuti muridzi weproblem iCentral Government vaJulai moyo. Ndo vari kukanganisa mabasa ekanzuru, ndo vakaita recall vanhu zviri kunze kwemutemo.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance, vaSeso Zvidzai. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inodoma vaKilford Shati wayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika MDC Alliance, chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. musakanga ngogara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soko isika tisenda baku VOA.